nyaiiti tiri kutoona kuti iri kuenderera mberi zvechokwadi. Ini sekuona kwangu ndeyekutoti haiperi nyaya iyi as long as economy yenyika isina kutsanduka, isina kuti ibudirire ikwirire pane zvairi yezvino, vanhu vachada kurarama. Saka dzimwe dzenzirawo dziri honest dzekuti vanhu vakaona kuti vanokwanisa kurarama nadzo ndedzekutengesera mumigwagwa nekuita misika. Saka ndichaona kuti kana hurumende isina kuuya nechirongwa chaicho chaicho chekugadzirisa kuti voshanda sei nevari mugwagwa, handioni nyaya iyoyo ichipera pari zvino. Icharamba vachingodzinganisana mastreet imomo zvekuti vanhu vari kuda kurarama, vanhu havana mabasa, vada kuriritira mhuri dzavo.
Vakabviswa vese vanotengesera mumigwagwa nomumadhorobha ava, mazenda zvese akakwanisa kubviswa, chii chinoitika?
Ndinoona nyika ichisvika pane chinhano chekuti panenge paipa, nekuti tinenge taakubvunza kuti vanhu ivava vari kuda kuraramisa mhuri dzavo voenda kupi, voita sei, vorarama sei. Saka ndichiona kuti panogona kuita zvinhu zviviri. One, pati vavhenda acho anogona kuti hapana kwatiri kuenda, vorezista. Saka patinoona pave nekunetsana kukuru pakati pemavhenda aya neivo vacho vehurumende vanenge vachida kuvabvisa mumigwagwa, vanoita kana kurwisana kukuru sezvatakaona kana kuTunisia muna 2011. Revolution yakatanga iyo yanga kunzi maArab Spring aya akatanga nemavhenda nenyaya yekuti vanga vakushungurudzwa pabhadhara yemabraibu ibvai pamuri kusvikira umwewavo azvipisa zvakapindirira nyika yese, zvekuti vakazoita mhirizhonga yakabva yabvisa hurumende. Chechipiri, vakabva havo vanhu ava vachatsvaka umwe wei yekurarama. Saka ndo patinozoona chigororo nechimbavha nezvimwe zvakaipisisa zvaakuitika kuti bhoza munhu ada kurarama, ada kutsvaka mari, ada kudya, ada kufidha mhuri yake nekuendesa vana vake kuchikoro nekuvapfekedza.
Chinofanira kuitwa vasati vabviswa mumigwagwa chii?
Chandinoona ini chinofanira kuitwa ndechekuti pakutanga ngavagare pasi. Tese tiri maZimbabweni, tese tinoda kuti nyika yedu ibudirire, tese tinoda kurarama. Saka hurumende kana ine hanya zvechokwadi nekuti tigare zvakanaka munyararo tichiriritira mhuri dzedu, tichidya tichiguta tese, toda kugara pasi totaurirana tese kuti saka toita sei. Wonzwa udiyo rehurumende kuti ivo vari kutambura chii chiri kuvanetsa nevanhu kuti vatengesere mugwagwa, vehurumende vachinzwawo vari mugwagwa kuti chii chiri kuvanetsa.
Ko, vezvitoro vanobhadhara mitero munoda kuti vadini kana mavhendors vakagara vachitengesera pamavhurandi pavo?
Ndioni zvakavanakira, panenge paakutonge kuti uyu ari kudzikisira, uyu akutokunza uyu. Saka ndo panouya pandataura paya pekuti dai paitwa musoro pamwe chete kuti hee, vezvitorowo vanhuwo vanoda kutoraramawo seivavowo vari mukutengesera mumigwagwa, vari kuda kuraramawo.
Saka nyaya yevanotengesera mumigwagwa yamavhendors yoitwa sei?
Hurumende ngaitogara pasi chimbi chimbi kekukasika, ngavasaona vanotengesera mugwagwa vari kuda kuraramisa mhuri yevo sevavengi venyika. Havasi vavengi vanyika, vanhu vatinofanira kutoremekedza kuti vanhu vari kuda kuita zvinhu zviri zvakachena, zvisina ugororo, zvisina umbavha, zvisina kuuraya nyika. Vatoona kuti ava ndo vanhu vari honest, ava vanhu vari kutouraya nyika, vanofanira kutoongororwa, ndo vari kumahofisi epamusorosoro, vari kuita corruption.